Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana. Vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuZanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu. Vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria, vaBonita Reva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Vanopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara stereki nezvavari kutiitira izvi. Zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku, especially kumabhazi, inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza, kumbotidzimbomira kwenguva refu, dzochizozara ipo paya, vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita, vanotanga kupota vachinetsa vanhu, ndivo vanenge vachiona vachakaita vashoma, saka vanenge vachivanetsa kuti mari vachivatorera mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake. Kana asina bepa, ane bepa, zvinenge zvangofanana.
Asi woka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe, panofamba sei ipapa?
vazininga ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba. Vanhu vanotodzokera. Munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti, because une pasipoti unenge achitobatiridzwa stereki. Saka asina pasipoti sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba, because uri ndo wandiri kuona hwakanyanya stereki.
Matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu?
Shuwa, tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda. Dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha. Unokwanisa kutonzi pandatosvikira pano. Dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi. Tinosangana nezvinhu zvakawanda vazininga. Kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori naMwari.
Tipendere zvedu, imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda?
Kumusha ndinobva kuShiredzi. Aiwa, tinofamba zvedu takawanda, asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko. Ndinoenda nemacity to city muno muJoni. Ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno muPitori ndoburuka muLois ndotora tekisi ndoenda zvangu. Dambudziko ndiro ireri rokuti vanodhura stereki, vaakudhura. Nyaya dzeChristmas vaakuchibatira pasi chaizvo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuPretoria kuSouth Africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuChiredzi, vaBoni Tareva. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa, mibhedha nezvimwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire, vane makore 32 ekuberekwa, vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare.
Sinza kuti kudaro manje inyeye nhamo. Hai nhamo, nhamo yakaita tiite zvizvi. Sinza zvichafamba kuti hamu tingokadzika zvichafamba, asina na mariba. Saka taongoita zvipa ground.
Va Malvin Kanyasa vane makore 20 ekuberekwa, vati vanogadzira masofa vari pa Glenview area 8, vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso.
Ndinisunda kuti ndite basa rechekuti zvese zvinotariswa mupenyu, ma particulars, ma drivers license, machine operator tinawo, but mabasa acho hakuna. Saka takatozoona kuti hakutengesa kune kuri nani, because vakaregedza kudaro muri inofanira nzara kumba. Ini muno mundogadzira masofa nekutengesa maform rubber muri kuona, vo vandei ndichitengesa muno mucomplex.
Asi vatawanda mugwagwa, vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata, vanotenga vave vashoma.
Izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvo, zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa. Saka zvinhu kana zvakaoma kune vanhuwo, nyati vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno. Saka ndo challenge yandinoonaya chete kuti zvangoomawo munyika, obviously kuno kuzvinotongoomawo.
Havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu, sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri.
Murume wangu ndiaita zvefenicha, then inobva azondidzidzisa kuita basa iri, iye awana rimwe basa. Ndomatangira ndakaita basa iri, nobva ndadzidziswa basa iri, paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini. So far ndine vana 5, asi so far vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza basa irori.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu, asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure.
Zvinoratidza kuti chekutanga vana veZimbabwe shungu dzekushanda vanadzo, asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda. Nekuti tikataridza tichaona kuti mabasa acho avari kuita havana mari chinhu yavari kuwana. Saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda, asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi.
Gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika, amai Monica Mchangwa, vati vechidiki vari mabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo.
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti ma savings and credit cooperatives SACCOS aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretisana pache zvavo.
Banga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yeZimbabwe havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando, vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because takatemekedza zuva repasi rose uyezve rinocelebrate pamahuman rights. Teisimo students website takatine maprogram maviri akatsanangurika, vamwe anga ari online kwaekutanga yanga iri kuchitungurisa. Kwatanga takabatana nesangano rebeya Apostolic Women Empowerment Trust neinonzi Girls Women Empowerment Trust zvakare. Saka taatiri maorganizatheni matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga achitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei, uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazvo nemhirizhonga patinosangana nazvo sevanasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu tatakabatana nemasangano matatu, mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Teachers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouthern Africa Trust noranga richisapota chirongwa chati ati nakicommemorata the International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15 days of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa nezvatanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya yekutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo, nekuti vanga vachiti ehe tinocherechedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatinase kuti kodzero dziri kuchorwa zvakanyanya maringe nevanasikana, nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya, ndomhirishonga yanyanya kutekechera muno muZimbabwe. Nekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezveredio complaint wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo, dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei, uyezve rubatsiro rwuri rwavakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health, nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kusatwa nemazvo. Zvinoita sekuti dzinotsikirirwa, dzinoita sekuti kwenezve wezvemutemo, dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Tichichingurudza tingati nechidiki nemadzimai aya sangano rechimu remapostori vachiratidza zvinhu zvavari kugadzirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti wamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira atinoti maproducts, mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagere. Mamwewo maprogramu anga achiitika online vatanga tichitumira mameseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare, iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti extortion, nekuti vari kunzi iye tanga vandida kana kuti tanga vaiti vandipa mari, ende hazvisiyo sangano nenyaya yekuti zve
Muri kushanda erene hurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ewori awanikwe iwo achigadziriswa.
Ndinoda kutenda sangano rezasi. Nifumendira kuri tenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rakuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasangano akaita semasivil society organization. Tanga tiri munhaurirano dzakawanda ningakuti during the 16 days of activism news vachiuyawo pachena vachiti yatinoti information nenowledge yekuziva kuti kana nyaya dzisiri dzaparwa dzeuori iwo sezaki vanopinda pati vanotibatsira sei. Ndinoda kutenda chirongwa chekuti vatobatawo even mumaya tertiary institutions kuti vakuwa chinyanya kutarisira uori riri kuitika ipapo uchibata ende vachiuyawo pachena kuti aiwa isu titoripo aiwa tiri bandiko rehurumende rinoda kutobatsiranawo nemi kunharaunda dzamugurezi kupedza dambudziko remuzvishonga.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kuzino tokupai chirongwa upenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga kande miri weStudio 7.
Program chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga kande miri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeft Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tinoda kutambirai vakandamiri.
VaMulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafizo abuse atinosangana nawo. Nenyaya yechild protection zvakare nenyaya imwe yatiri kuita programming yedisability kuno kuChipinge as well as community development empowerment yeyouth nevanhukadzi vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuChipinge.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita is a community organization. Tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization. Takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikacheka kuna ward 28, ward 29, ward 27, ward 26. Mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutandirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity. Tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita seti impawa mwanasikana. Titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanya neekurodzwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya, ipapo wakandamiri ndakatomboona grazetaini yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasi pachidhakadhaka pandakazona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazivi zvinoitika kune vamwe vanasikana. Kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita matichers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chiro. Enda mwafunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. But at one time makatomboita Redzone muChipinge not South alone but actually the whole district nenyaya ino yuma early marriage. Sometimes poverty can be a barrier. Yes, of course, like this drought we are seeing now. But in spite of that,
Bereke muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo mativi yavo nekuti kana mubereki achiziva kuti ari kutyora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira those tinoramba takatoita katoti mapisati committees munzvimbo mapisati committees anoadvoketa makirizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira ende vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reSoutheastern Center Trust riri kuchipinge South vaJeft Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare shondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru, chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta. Pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada, matakshop. Zvinhu zvakati kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundinetsa ndechekuti kumitsara yedoro, doro ifararira, even panze doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi panze. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yeKisimusi. Munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko, mazhanje taingonhonga hedu tichidii tichidya. Chibageo sezvineiwo vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko. Nenye kuti kwane sola. Pane waka kwanisa oku kupa pachena sola.
Chamuno nyanya kukoshesa imichi pa kushanya kumusha uku?
Chandino koshesa pa kuwe uri munjimbo yechizvarwa. Kuona nekuwadzana ne avo vawaka kura navo avo veukama nesha mwari za unenge waita mukurarama. Nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi Yema Avenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso, hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai, vanhu avasisina matyira. Zvainge zvisina kupfekwa, zvainge zvakawanda kudarika zvainge zvakapfekwa, uye vanhu vakatosvika wereshenga hwitakuye dzevarume dzichitomira. Ndakanzwa kudedera.
Zvemakereke, zvekun'anga, imi makawanawo zvimire sei mazuva ano?
Nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro chakandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari. Mari yakadedzerwa katatu. Ndakaona kunge zvisina kunyatsoti. Masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka tumapoka. Ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi. N'anga aiwa dzaivepo. Pane zvandakasiyawo asi ndakazofunga kuti ko vachiriko here sekuru vaya? Zvikanzi sekuru nofunga vakaenda kudotito nekuti hatichavaoni kana paredio hatichavanzwa.
Uyo ange ari chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru, muhurukuro yataita naye parunhare ari kuHarare. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vePlatinum Sports Academy vange vachishanya muAmerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muAmerica chakapendera rwendo urwu nezuro. Vana vari pasi pemakore gumi nemasere, under 18, vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro cheHoward University, kambani yeTrax Sports Global, uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuAmerica zvinotamba muNational Basketball Association, NBA League. Ngatinzwei hurukuro yataita nakapiteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kuGateway gore rino, Ralph Mushipe.
Chokwadi tirimo muWashington DC and takainga kuzotamba basketball under Platinum Sports Club together in collaboration with Track Sports. Tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana kuru sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro.
Semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira, tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana?
Ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka. Ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity. Program yatirikuita iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba, ndishande ndine goal, ndishande ndine target, ndichiziva zvandida kuita mune ramangwana.
Ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbononawo mamwe atingati maNBA games ane mukurumbira munoma?
Yes, ndizvozvo chaizvo. Ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game reMawashington Wizards versus maGrizzlies. And yeah, it was a good experience. Ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa. And takadzidza zvakawanda, takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha, zvatinongoona nepaTV. So experience yacho yanga yakanaka.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi?
Zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball, ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda, ino tichivaudza kuti zvatikaona, tichivaudza maexperiences zvatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level vakadaro. Vakaramba vakashinga, hazvina basa kwaunobva. Kana ungori nepassion nezvauda kuita, uramba vakashinga, zveshuwa unosvika kumberi. Mwari anoropafadza.
Kapteni wechikwata chevakomana chebasketball vePlatinum Sports Academy, Ralph Mushipe, ari muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungisa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi nanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubuleni wezansi emaNdebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi selengezelele inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. I-ZAC isungule amakomiti alwisana lenkohlakalo kunhlangothi zikahulumende abizwa ngokuthi ngama-Integrity Committees. Kwana lo mnyaka izisebenzi zikahulumende ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu 12,600 ezi goqela abaphathi intambo bakahulumende labanye abakhokheli zisayine isivumelwano se-Integrity Pledge. Umgcinisihlalo we-ZAC umnumzana Michael Reza uthi ukwethembeka kuqakathekile kakhulu ekulwiseni inkohlakalo, okuyikho okwenze babumba isivumelwano lesi. Ingcwethi kwezenotho zona zithi inkohlakalo izaphela kungalungiswa umnotho welizwe njalo inengi selile misebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sohlangothi lwezakhi unkosazana Smiso Mlevu.
Umlando weZimbabwe Anti-Corruption Commission kawusiwo okubopha kuphela, silomlando wokuvikela ukugwelegwele kwele Zimbabwe. So ngesilungu lokho esikuthi we also have a mandate to prevent corruption, and we say prevention is better than cure. So silomlando wokuvikela njalo silomlando wokucubungula nokubopha labo abetheswa umlando wokuthi benze i-corruption kwele Zimbabwe.
Sikhangela umnyaka ka-2024, yiziphi izinto inhlanganiso yeZAC esingathi iphumelele kuzo?
Sisungule amakomiti esiwabiza ngokuthi Integrity Committees. Inhloso yama-Integrity Committees ngawokuqinisa ubukhokheli kunhlanganiso lezi. We want to build strong institutions. So besikwenza njani lokho? Besikwenza ngokuthi siyasebenzisana lenkokheli zakuleyo institution, bakhethe abantu ababathembayo, abantu abaziphatha ngendlela engelansolo emsebenzini, ukuthi laba yibo abakhangelelwe ukuthi bavethe imizamo yoku imizamo kumbe amacebo ukuthi ubugwelegwele bungehliswa kanjani kumbe bungenxatshelwa kanjani kuleyo nhlanganiso. Sisebenze njalo sisenza lokho okuthiwa ngama awareness campaigns. Sisabalele leZimbabwe yonke sikhuluma ngama ngecorruption ekudistributweni kwemhlabathi, ngecorruption ezikolo. Kunjalo nje banenge abantu futhi esibabophileyo kodwa enza thanda ukuthi ngikukhulume. Sile strategy esiyibiza ngokuthi yi-asset recovery. So asset recovery ngeyokuthi singacubungula indaba yakho yokuthi kukhona okwenzileyo okobugwelegwele, sithole ukuthi ngempela kukhona. Sisuka sithathe ama-properties oyabe uwathengile usebenzisa imali yobugwelegwele. So ngikhuluma nje emavikini amathathu adlulileyo, iZimbabwe Anti-Corruption Commission isebenza le National Prosecuting Authority bathole i-court order eyadismisa okwakuchallengewa ngowayengusibalukhulu Zinara. So sithi we won an asset forfeiture order a worth over $20 million.
Izakhi yikuyini ekwenzayo ukuthi abatsha bebekwazi ngecorruption njalo labo baphatheke ekulwisaneni icorruption bengabe ngabantu abalesifiso sokuthi nxa labo sebekhulile sebengene kwezamabhizimusi kumbe sebesebenza baphatheke kundaba zecorruption?
Kuningi ke esikwenzileyo thina njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Sengike ngatsho ukuthi sibe sikhankasa ezikolweni lasemphakathini sifundisana labasakhulayo ukuba ubugwelegwele bubi kanjani empilweni zabo. Besikhangele kakhulu thina i-education sector kwezemfundo, kuyini okubi okwenziwa ubugwelegwele. Ubugwelegwele benza it affects the right to education eyomuntu.
Unkosazana Smiso Mlevu yisikhulumeli sohlangothi lweZac sixoxe laye ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungile zomnotho umnumzana Stevenson Dlamini.
IZimbabwe yokudaba lwenkohlakalo isimo sayo asijabulisi kakhulu, kodwa esikunanzelelayo ukuthi kulo sithembiso esiwa uhulumende ekulwiseni udaba lokhohlakalo. Singananzelela amazwi kamongameli kusukela engena esikhundleni, uyaqonqosela kakhulu ukuthi indaba yokhohlakalo ngenye yezinto azijonge kakhulu kubana ziqondiswe. Njalo siyabona emalangeni la adlulileyo sike sananzelela ukubana ugatsha lweZakhi olilo luqondana kakhulu lendaba zenkohlakalo lobugwelegwele izinikele kakhulu ekulwiseni udaba lolu olubisele ilizwe emuva.
Uhulumende uzinikele ekulwisaneni lenkohlakalo, kodwa ama-rankings atshengisa ukuthi iZimbabwe ilokhu iphansi nxa sikhangela udaba lolu okutshengisela ukuthi inkohlakalo ilokhu inenge. Ubona sengathi lokhu kungabe kubangelwa yikuyini njalo kungenziwa njani?
Uhulumende uyaveza ukuthi uzinikele ekulwiseni nenkohlakalo, kodwa thina njengabo somnotho nxa sicwayisisa sinanzelela ukubana ukulwisana lenkohlakalo lakho kufuna inzuzo, kudingakala ama-resources okuthi kulwisane lendlela zenkohlakalo ngoba zisuka ziphucuke, zisuka zibe ngeziguqukayo imihla ngemihla. Ngakho-ke esikunanzelelayo ukuthi kuyadingeka ukubana le nzuzo yelizwe ikhuphuke ukuze labo abalwisana lenkohlakalo babe lazo izikhali zokuthi bayilwise. Yikho sibona ilizwe lethu ngathi lokhu eliphansi kuyahambisana lokuthi amandla lezikhali zokuthi balwise inkohlakalo zifuna inzuzo ephezulu.
Abatsha eZimbabwe balalo nalo lolwazi njalo inhlelo eziqhutshwayo ziyaphathisa na ukuthi baluthole?
Bona imizamo ikhona ukuthi abatsha bathole lolu lwazi oluveza ububi benkohlakalo. Kuyadingeka njalo ukuthi kwengezwe amathuba ukuthi babe lendlela zokubana bafundiswe bakhuphulwe ikakhulu kusukela ezingeni eliphansi kakhulu. Asakhangelelanga ukuthi izifundo ezinjalo ziyeqalela umuntu sekhulile. Esikhangelela ukuthi izifundo ezinjalo zivele zihlume lomntwana esakhula. Abatsha balomlando kakhulu ukuthi bavele bafunde ukubana ububi benkohlakalo bunjani kusasa yabo, ububi benkohlakalo bunjani ekubulaleni loba indlela zokuthola impilo ezinjengezibhedlela. Konke lokhu kubalulekile ukuthi abatsha babe yingxenye yakho ukuze labo nxa sebengena kulezo zigaba bengazifici belingeka ukubana benze inkohlakalo ngoba sebefundisiwe ukubana ububi bakhona buhamba kuze beyefika ngaphi njalo labo kubalimaza njani njengabatsha.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba bafowe mbula.
Kwezamaphandleni, inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe yindlala. Emhlubulweni wezansi yamaNdebeleni osekuthiye iningi labafuyi selimpofu. Ngaphandle kwendlala ehlasele izifuyo, uZulu laye uthi uMangoye uselala eziko. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi yamaNdebeleni selivalile izibaya zenkomo ngenxa yendlala esihlasele. Lanxa ezinye izakhamizi zithenga ukudla kwenkomo ezitolo zithi lokho akusizi ngoba ziqhubeka zisifa. Kuqhubeka kutshisa njalo izulu alikani endaweni eziningi zeMathebeleland okuzadala ukukhuphuka kwenani lenkomo ezifayo. Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi samawane eGwanda South ugcizelele ukuthi iningi lezakhamizi selivalile izibaya.
Luma kanje nje izibaya sezivaliwe ezinye kodwa lokho zisifa njalo indlala ebantwini khona. Indlala ebantwini khona, lo mkhathi kawutshenisi lokuthi izulu liyabuya. Lokhu elingakani, hhayi abantu sithwele nzima, kutsho ukuthi lo nyaka sifa lenkomo zethu. Lo mnyaka ophelileyo yebo besikhala kodwa kuke kwathi hhayi isifuyo zasilanyana. Abantu bayalamba, izifuyo ziyalamba, amanzi wola sikhulume, ngoba izikotsho sezijile. So abantu sebevuka ngo-2 o'clock ekuseni. Besiyadinga amanzi.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Saziso Khumalo, isakamuzi sevokola yensiza, othi sebebasa izibaya ngoba kungasela nkomo.
Inkomo sinkomo sibili zifele ukhano okwesabekayo. Ongathule nkomo sibili lezingufu. Abanye izibaya sezivaliwe sibili, akusela ngitsho ngitsho lesilandulo, sebeze bebasa lezibaya. Hayi umumo wakhona kawumuhle.
Izulu alikaphendi ukuna, selokhu laseulayo. Osa udala ukutsha kwezilimo ebesezihlaneliwe kuthi unkosikazi Khumalo.
Izulu alinanga, izulu lapho ngufefeza kanye lahamba okusasigebhile amagodi nje wasingasela nkomo sagebha amagodi lawana sabona imfefezo lena sahlanyela kwaphuma sokuchile kakusela lutho. Hayi isimo sakhona sibuhlungu kakhulu. Kunjiswe useni abantu sebephonga ukuthi idaca ohla kusavumi lokuthi wenzeni, akulamanzi akulani konke kuzima.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi kakaza ibone indlala engaka selokhu wazalwayo.
Ukudla kwenkomo kulumnyaka kuthengiwe bakithi, kuthengwa kunjalo inkomo ziyafa ngendlala. Sifa ngendlala ngapha zifito kulobe inkosi ngasibona lini izo. Inkomo eziningi vele zizakufa, zizaphela sibili ngoba phakathi kwazo zona lezi ezifayo zigcwele amaplastic, zigcwele yonke into. Kwesinye isikhathi uyathola le sola isicathulo iphakathi, kusho ukuthi okuyizinto konke lokhu ukuthi kugayeke kunzima. Kutsho vele loba zingavela kuphumele ukuthi lini izulu inkomo zizakufa. Kuyo yonke iminyaka ebekhona ngibona lo walo nyaka uvele yi umnyaka ozakuba mubi kuyo yonke iminyaka esiyibonile.
Umbiko wethu le ingcwethi esifuyo ugatsha lukahulumende olwe agritech eGwanda kuleviki umnumzana Tishke Mchema uveza kubana sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 14,435 ngenxa yendlala. Iningi lalezi nkomo zifele esiqintini seGwanda, Madobo, Insiza, Bolilima kanye leMangwe. Umnumzana Mchema ugcizelele wathi isimo lokhu sesibi kulesi sabelo ngoba kungelazulu kanye lamadlelo.
Iphephandaba leHerald libike kuviki edlulileyo
ukuthi sekufe inkomo ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 elizweni lonke jikelele kusukela ngompandula. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima luke lwabika phambilini ukuthi inkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa yindlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Mube.
Okwamanje ke ngidedele uSithandekile Mhlanga okwesikhatshana esipha uhlelo lwabomama.
Namhlanje sihlaziya ukuthi eZimbabwe linanze njani udaba lokwenqabela ukuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender based violence olugqetshwe ngolwesibili kuyona le iviki. Sixoxa lo nkosazana Otilius Manda, umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende, eyo Women's Parliamentary Caucus, njalo emela ibulawayo ePhalamende.
Ngiyabonga ithuba lelo ngiphelona. Linjani ke balaleli? Ye, umcimbisi ubambile edelele ePhalamende lapho esibe khona lo mcimbi wakusihlwa esikuthi yidina lapho ekade sihlangene khona. Sibukhokheli kunye lamalunga wonke edalela ePhalamende okugoqela abelunga ledalela ePhalamende kuNational Assembly kunye leSenate lapho kade siholwa khona ngupatron wethu umama umongameli wedalela eSenate. Okade umcimbi lo ubugoqela njalo umama ophethe ugatsha lwezabomama umphathintambo umama uMthwangwa kunye lomkhokheli enguye engimsekelayo umama uMebhombowa, uchairperson we-Women's Caucus in Parliament of Zimbabwe. Simanyene njalo silamalunga abesilisa okuthiwa yi-Foshi abazimiseleyo ukukhuluma ngendaba zokuthuthukiswa kunye lezokuhlukunyezwa kwabesifazana kunye lezokulili kudalela ePhalamende. Labo bebeyingcenye yalo umthimba lapho esibe khona lokulontsha engingathi ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lweze-GBV esilayithe khona izibane sitshengisela ukuthi uhlelo lwe-GBV ngaluyaphela luphelelisiswe luphele du kungabi ngitsho lo mama kumbe owesifazana kumbe amantombazana ahlukumezekayo. Ngokunjalo ke ibanjiwe sibili imcimbi endawana ezishiyeneyo esabelweni seMathemeleni South lapho esibe khona lalo umcimbi emzingwane lapho kade kubanjelwe khona umcimbi lo ukhokhelwa ngumphathintambo wezigatsha labomama lapho kade sikhona njalo kunye labomama lamanye amalunga edala lePhalamende lokukhokela benhlangothi zabomama. Wazoba khona njalo omunye umcimbi wobulawayo empilo lawo njalo ubukhokhelwa ngumama ongumphathintambo wenhlelo zabomama kunye lamabhizinisi amancane umama uMthwangwa.
Njengamabandla ezombusazwe ke bekukhona ebelikwenza ezigabeni zenu kumbe konke elikwenze njengohulumende?
Kuzabelo ezinye nje ezishiyeneyo bekusiba khona kundawana thize engingake ngizilandise ngamabizo engikwazi khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende bayibambile leyi mcimbi bekhuthaza omama bekhuthaza izigaba nabomama ukuthi kumele sizimele indawo zokuhlukunyizwa kwethu, kumele singayihluleki ukukhuluma ngakho kubanjiwe kundawo eziningi ezishiyeneyo. Ngingake ngitsho kumabandla lonyaka hayi angikwazi kangako ngoba ikakhulu kumalunga wedalela ePhalamende ekuyisikhathi esinzima, isikhathi sebhajethi lapho wonke umuntu okhangele khona ukulungiselela ibhajethi yelizwe. So ngile themba belingekho kangako ithuba lokuthi omama siyehle sibuyele siyenza ezepolitiki.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Otilius Banda, umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende eye Women's Parliamentary Caucus. Njalo emela iBulawayo kuleyo Phalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Yesizwe okwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13. Odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezichiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elichumi lasithupha 16. Njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa okuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 kwasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 umpasile kodwa yena engahlalahlala nje. Uba lobuhlukumezeka emzimbeni ukhala ngesibeletho sehlezi njengomuntu oma-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu. Ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhleke futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela wahamba khona bezengene kusikani wayesesibhedlela ezengene kusikani ufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokusho ukuthi ngu-5 bengubani January khona next year beyehlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthi ngokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohle le into ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe umuntu lwana ongaphumula ingqondo ecabange ngesikolo engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe kodwa esitike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba le pain leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ethulete zwi eyedwa ukuya uze kulamgcine sokumhlukumeza okuyinto kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli. Nanku umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili, ungathini ngalokho?
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphumile ngingekho kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda. Ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihle komunye umuntu. Bathi ozele ulo mlando asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So ungakwehlela lawe noma ungubani uzele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa
kufanana lesela nje imali ngene endlini ngizakubeka kanjalo nje.
Sibonge unina womunye untombazana odlwe ngulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni. Abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempila kahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +263 778 010 993. Ngiphinde njalo +263 778 010 993. Tiyani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Kuhlelo abaculi bethu lamuhla silomculi werumba ozibiza ngokuthi Ndodana kaMamkandla ohamba leqembu lakhe leCrossdata Sounds lapha bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Zindiza Phezulu.
Amigama ngizibizwa kuthiwa uPromise Mkandla. Abantu abaningi emculweni sebengazi ukuthi ngiyindodana kaMamkandla. Lapho engizalwa khona ngizalwa eCrossdata endaweni yaseWane. Emculweni ngiqala ukucula ngo-2016 njengoba manje leli kulidlalade lami lika number 8.
Isizimbosi lami ngiphakamise, yasabelela kangize zomunye. This is a good thing, I mean, if I can be, just to let her be so good.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyatholakala khona lapha kuma online stores. Uyatholakala nanoma uthenga kimi. Ngimina ngitholakala enambeni ezithi +27 78 2364 102. Uyakwazi ukungiwhatsappa ngikhona la kuwhatsapp, ngikhona ku-Instagram, yonke indawo nakufacebook uPromise Mkandla uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ngithi bafowethu, ngicela isandla njengoba namhlanje ngithi kini ngiyabonga ukungikhulisa kweni, sengikhulile kwezomculo. Ngicela isandla lingisapote kakhulu bafethu, nami ngifinyelele lapha engifuna ukuya khona. Ngizokuqhubeka ngilikhiphela izinto ezinhle, nayo ingoma emnandi ethi kasongo yeye engibona abantu bayijabulela. Qhubekani lijabule bafethu, nami ngithembisa ukulenzela okuhle. Ngiyabonga kakhulu kini balandeli.
Feliz Cristo, mamãe, feliz Cristo.
Lo ngumculi werumba ozibiza ukuthi Ndodana kaMamkhandla ehamba leqembu lakhe leCrossed Sounds ngumculo okudlaladela abo elitsha elesihloko esithi Zindiza Phezulu. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungiswa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.